izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti kana munhu achiita basa rake zvinova zvinobvumidzwa zvakatonyorwa kubiro vemutemo kuti munhu wese ane kodzi rekutsvaga gwita rake raanoda kuti rimumiririri ukazoona mapurisa akutanga kushungurudza munhu ari kuita basa rake pakuzomurova nepakumukuvadza zvinhu zvinotaridza zvega kuti nyika yedu yaenda kumawiri tatodzoka zvakare kuya kwokudzvanyirirwa kwemhando yepamusorosoro and isusu sevanhu vemovement for democratic change tinokoshesa nyaya dzekutungamidza mutemo pamberi and zvinototishamisa kuti ava vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadai vanenge vachimbofunga chii ende vanenge vari kutombofunga here ndezvinototinidza saka isusu sekuona kwedu zvinhu zvamashatisisa zvisingafanirwi kubvumidzwa nyika yoteedzera mutemo.
Iyi nyaya yamuri kusimudza here kuda reparamende senhengo dzemdc?
Haiko zvinhu hasatiri kuchasvika ipapo patichiri ndepekuti sebato tinotsoropodza zvinhu zvinenge zvakashata.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei tichitarisa maonekerwo anenge achiitwawo Zimbabwe nedzimwe nyika?
Ya, chiripo zvitori pachena kuti pari zvino Zimbabwe inyika isingaonekwi senyika inoita zvinhu zviri pamutemo nenyika dzakati wandei. Ndozvinotaka kuti nyika ino irambe ichidzokera mumashure nyangotine pari pazvi pamutambo wenhabvu vanhu vanenge vachizvipowesa munoti mavo.